tinoona izvi sedambe hazvisizi pakubuda pachena kana kubuda pachikwadi nokuti mutemo unotaura zviri pachena kuti izvi zvaifanira kunge zvakaita mazuva anokwana kuita iwo 45 asi hazvina kunge zvaiswa nguva iyo risati yasvika saka tiringoona tete sedambe riri kutora nguva yevagari nemastakeholders mamwe pasina chiri kunyatsoitwa chiri kubuda pachena
asika imiwo sevagari manga muchichema kuti hapana zviri kuitwa zvinoratidza kuti nyaya yevakamiswa basa vaichapera riini harisiro danho here rekuti nyaya inge ichigadziriswa
danho iri hongu ndisoro asi chimito chedu chikuru chiri pakuti danho iri ranonoka kuitwa and sebudiro yazvaita tiri kunzwa kuti vatange vachipinda zvishoma nezvishoma kusvika musi wa29 September saka kana takatarisa dheti iroro ra29 September tichiona kuti gore rinotevera 2018 mumwedzi mishoma isatevera mugore iroro kuchaitwa sarudzo dzenyika yese ino tiri kuona kunge mukana wevagari vemuchitungiza wokumiririrwa nevanhu vavakasarudza uri kuramba uchirodhiwa uchidzorerwa sure uchidzorerwa sure kunova kubirwa kwenguva nemikana kwevagari vemuchitungiza
asi munoona here imi makanzura aya achiwana kunzwikwa kwenyaya dzavo kwakasununguka kana kuti kune jekerere
hationi paine mukana wakadaro nekuti kubvira pakaiswa bill iri mupalamendi relocal government laws amendment bill takatanga nenyuso dzedu nekuratidzira tichiburitsa pfungwa dzedu batsei kuti mapointirwo anoitwa tribunal iyi tinoona zviine chekuita naminista mukati zvakare minista ari iye zvakare anenge achinyuta nemashandiro anenge achiita macancellors saka izvi zvinotipa situation yekuti minista ndiye mupurisa minista ndiye zvakare mutongi wevanenge vachinzi vatadza saka hationi danho iri richiita kuti macancellors emuchitungiza vanyatsotongwa zviri pajekerere vanyatsotongwa zvakajeka.